Is that a true blessing? Kuti munozira kupai mabonus. Hapana figure yebonus pamusoro peri kupuwa ezvino. Kozonzi imwe yacho inenge iri maUS. Ndochii ichocho? Zvazviri kureva apa, kuita state mawo veterans against society.
Munorevei apa vamanyadza kana muchiti zvinounza ropa rakaipa pakati pevakarwawo nderusununguko neruzhinji rweZimbabwe?
Nokuti maticha have been waiting, manesis, mapurisa, kuami, name them, tisingatauri zvemaUS, asi kuwedzerwa mari, kuwedzerwa mari kwete zvavari kutiya kupai bonus izvi. Saka kana zvakunzi kumahall veterans tichazokupai bonus, kana takupai bonus rimwe rinenge riri maUS, kuvaseta kuti vagovengwa nesociety. Ndo mafungiro angu iwaya.
Saka semaonero enyu vamanyadza, chii chaizvo chaifanira kuitwa nehurumende kubata nyaya dzakadai?
Kana bonus ichingopuhwa, zvinongopuhwa nemamakama kumapensions kwese uku. Vanhu vari kupuhwa mabonus kumakambani kwavanga vari, kugamheri kwavanga vari, zvinombotanga zvaanaunzwa here paredhiyo? Izvi kuanaunza paredhiyo izvi kuda kuita dupe, kuri kuvaita kuti vasetwe against povo.